This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 24, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, ndichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
MDCT inoti nyika dzekunze hatifaniri kudyidzana neZimbabwe kusvikira hurumende yagadzirisa mitemo yenyika kuitira kuti inangane nebumbiro idzva remitemo.
Gurukota idzva redunhu remasvingo amaishuvai mahofa votenda vamugabe nemudzimai wavo nekudomwa kwavakaitwa kuvagurukota.
Vatsigiri vezanupf kuurugwe west votsigira vatemba muliswa kuti vakwikwidze vakazvimirira musarudzo yeby election ichadaidzirwa munguva pfupi inoteera zvichitevera kudzingwa kwavo mubato rezanupf.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai inoti nyika dzekunze hadzifaniri kudyidzana neZimbabwe kusvikira hurumende yagadzirisa mitemo yenyika kuitira kuti inangane nebumbiro idzva remitemo. Ngatinzwe zvizhinji kubva kumutori wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari muHarare.
Vachitaura neStudio 7 muHarare nhasi, mutauriri weMDCT vaObert Gutu vakurudzira nyika dzekunze kuti dzirege kudyidzana nehurumende yeZANU-PF kudzamara hurumende yagadzirisa zvinhu zvakawanda munyika. Mashoko aburitswa neMDCT anoti hurumende inofanira kunanganisa mitemo yose nebumbiro idzva remitemo yenyika, uye sangano reEuropean Union rakatoburitsa mari yekuti izvi zviitwe. Bato iri rinotiwo rinoda kuti pave negwaro revavhoti idzva rinoshandisa hunyanzvi hwechimanje-manje kana kuti biometric voters roll, iro rinoita kuti munhu akwanise kutorwa semuvhoti kana angosvika makore gumi nemasere pasina kuswera vanhu vachienda kunonyoresa. Bato iri ratiwo rinoda kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iite basa rekunyoresa vanhu sevavhoti maererano nezviri mubumbiro idzva remitemo yenyika, uye kuti vatori venhau vashande vakasununguka nezvimwe zvakadaro. Vagutu vatiwo hurumende inofanira kuita kuti vari muchiuto vasapindire munyaya dzesarudzo.
Tinoda zvekuti mitemo yose iri maererano nefreedom of assembly, freedom of association ne freedom of speech ikwenenzverwe ikupindirane nezviri mubumbiro romutemo.
Vagutu vanoti havasikuona ZANU-PF ichiita zvinhu izvi, ndosaka bato ravo ratora danho rekukurudzira nyika dzekunze kuti dzisadyidzane nehurumende yava mugabe.
Mashoko atiri kutaura awa akanangana nehurumende, akanangana nezvizvarwa zveZimbabwe zvineshuviro yokuti nyika yavo ibudirire. Vangava vanogara muno muZimbabwe sesu kudai kana kuti vari mudiaspora, uyezve neyatingangoti muchirungu international community.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo, gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo, pamwe negurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pekurudziro yeMDCT iyi, sezvo vanga vachinzi vari musangano wemakurukota ehurumende. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanowanzogarotaura vachitsigira ZANU-PF vaGoodson Nguni vashora kurudziro yeMDCT iyi. Vanguni vati kurudziro yeMDCT iyi inotsinhira zvinowanzogarotaurwa nebato ravo kuti MDC ndiyo yakakumbira zvirango zvakatemerwa vamugabe nevamwe vakuru vakuru muZANU-PF. European Union yakawedzera negore zvirango zvayakatemera vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Vanguni, vatikurudziro iri kuitwa neMDCT iyi inokonzera kuti veruzhinji munyika vagozotambura kudarika zvavari kuita pari zvino.
Ini ndinoti hurumende yeZimbabwe nehurumende dzeAfrica ngavachiregedza kudyidzana neMDCT kana kuwirirana navo kusvika varegedza kukumbira masanctions against us. Kechipiri, tinoti shora zvikuru kuti MDCT inokumbira nyika dzekunze kuti dzitonge isisu dzitaure zvokuita isati kuti vataure neZANU-PF kuti gadzirisa yapa kana kuti vaende kucourt kuti gadzirisa yapa. Tinoratidza kuti isisu tinofa kutiwo tione MDCT sevanhu vaikuBritain vasiri vemuno vagari vemuno munyika medu.
Asi imwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisa iruhanya vati MDCT haifaniri kungotaura nezvenyika dzekunze pamwe nekungochema-chema pasina zvairi kuita. Varuhanya vati bato iri rinofanira kuonekwa richitorawo matanho pachezvaro.
I think chakakosha ndechekuti iyo MDC iri kuitei pasi muno muZimbabwe nevana vemuZimbabwe kuti hurumende ite izvezvo. Hatisi kuda kungoti tingoti vanhu vokunze musaita zvakati, isisi pachedu tiri kuita sei. MDC iri kuita sei kuti ZANU igadzirise mutemo, iri kuita sei kuti ZANU izadzikise zvese zvaino zvairi kutaura. MDC yatinoziva yemakare kare yavatsvangirai vakabatana nevamwe vese vanavabiti nanawozvimimuri vaitaura vakati mutaunda hamufambwi nhasi kune stairway, mutaunda manga musingafambi vanhu. Saka MDC inofanira kundotsvaka masahwira ayo vana vabiti yogara pasina navabiti, vanawozvimimuri vogara pasi vese semapata anopikisa. Voti bhara rototora kuti hurumende yedu itevedzere zvatinoda nderipi.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Gurukota idzva rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai Mahofa vanoti vanotenda zvikuru mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe nekudomwa kwavo kuti vave gurukota. Amai Mahofa vari kutsiva vakuda kwashe Bhasikiti. Amai Mahofa vanotiwo vachatsvaga rimwe purazi rekuti vagarise patsva vanhu vakabviswa kutokwe mukosi vachimbonogara kuchingwizi vasati vaendeswa kunwanenzi ranch uko kunonzi hakusi kugarika nekuti hakuna mvura uye kune chirwere chemalaria nemabuwe kana maspider ari kuruma vanhu vachifa. Mukuzeya nyaya iyi tabata amai Mahofa tikavabvunza kuti vari kutambira sei kudomwa kwavo.
Ndiri kutambira nemufaro mukuru, asi kukachamara kuti handina zvinokuziva kuti ndingapuwawo chinhu chakadai navamugabe. Ari dzimwe nguva ndinoona kuti vanoonawo vanhu vanovashandira mabasa vakasiyana siyana vanogona zvimwe zvavanoda kuti vaitizve pabasa reuresting minister. Zvandinonga kuti vakaonawo zvimwe paexperience yangu yandakaseenza for 17 years on different 3 ministries.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemumasvingo?
Ndinovavimbisa kuti tinofanira kukontinua zvakare, tinofanira kupfuurira mberi nedevelopment yemasvingo kunyaya dzemigwagwa, kunyaya dzezvikoro, kunyaya dzezvipatara. Tinofanirawo zvakare kuti nyaya yekugona kweminda ipfuurire ichiitwa zvakanaka tisingatataridzani.
Ko, tichitarisawo nyaya yekunetsana kamudunhu remasvingo yagara iriko kwemakore akawanda, mungaigadzirisawo sei?
Chekuona kwangu, ndinoona sekuti bhiro rino rakava gore rokupedza nyaya dzokunetsana kwevanhu vemumasvingo. Nokuti vanhu vaisarudza pataenda konge vanhu vakagona kuita vanhu vavanoona vanovateerera. But zvakatibetserawo kuti kusiyiwa kwaita vamwe vanhu zvakapa chikoro chakakura chokuti vaakudzoka vachiona kuti zvinogadza ramwana vanhu. Taimbova kutotaridzana tiri munhu nemunhu semafaction, but iko zvino vakaona kuti kana toramwa nevanhu tirivomu vavazhinji vavo vari kudzoka. Tinoaza kuti nyaya hatichapedza iyoyo.
Rimwe dambudziko ranga richimbonetsa navo vagari navabhasikiti ranga riri kutokwe mukosi vanhu vakanogariswa kunwanenzi ava. Muri kuronga sei kuripedzawo dambudziko iroro nekuti vari kuti vari kugara musango kusina mvura?
Takatorifambira ndisati ndatombopuwa pozisheni yekuita resident minister netimu yedu yemasvingo yevanhu vepolisi bhiro. Tikaifambira tikanoenda kuchingwizi kwanga kwakabviswa vanhu vokutokwa mukosi vachiiswa. Chokwadi hakugariki, chokwadi kuidunhu remombe nemhuka dzomusango vanhu vanga vachiurawa nezvinyavada nenyoka. takaenda setunu remasvingo vatungamiriri kanaona kuti hakugariki tiri kutotsvaka purazi rokuisa vaava kuti vabve munzvimbo dzakadai.
Gurukota idzva rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuvai mahofa vari parunare kumasvingo kwakare.
Vagari vekuhurungwe West mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kufara nezvakaitwa nebato ravo reZANU PF zvokudzinga mubato vaTemba Muliswa ivo vasina chavakatadza. Vatsigiri veZANU PF ava vanoti pachadaidzirwa sarudzo dzeby elections vanoda kuti vaMuliswa vakwikwidze senhengo yakazvimirira. Arthur Chigoriwa anotiudza zviri kuitika.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nesvondo, nhengo dzeZANU PF mudunhu iri dzakabuda pachena kuti dzinotsigira kuti vaMuliswa vamire senhengo yakazvimirira musarudzo yebyelection ichadaidzirwa zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa mubato masvondo maviri apera. Sabhuku Modekai Charea ndivo vakaparura nyaya yekuti vaMuliswa vavamiririre, vachiti vaMuliswa ngavataure pamberi pechitsa chevanhu kuti vanoda here kumira seindependent.
Vese toda vakomuniti Muliswa vatiudze kuti ndoda kutorera independence. Tinobva tavatsigira chaizvo kubva kumusoro kusvika zasi kwezuva kwandogara havazviwava tatenda.
VaMuliswa vakabvuma vachiti vanonzwa kuninipiswa zvikuru kuti vanhu vakawanda muHurungwe West vachine chivimbo neutungamiri hwavo.
Zvava zvataura vanhu zvinhu zvinokuninipisa kuti unzwe kuti vanhu vachida kuti vatungamiri kuti ndipedze basa, nekuti kune basa rakawanda randaita muno mundanzwa vanhu vachitaura kuti hatoda kuti mumire seindependent. Vanhu muno mune masabhuku vataura, saka havasi vanhu vekuti ungatore nyore. Ndo vanhu vane vanhu vacho, ma-districts representatives nemasabhuku ndo vanhu vane vanhu vacho, saka ndo vanhu vanovhota.
Mumwe wevaimbove varwi verusununguko vanoda kudanwa nezita rekuti Air Marshal vanoti vanotsigira danho rekuti vaMuliswa vakwikwidze vakazvimirira kuitira kuti vapedze mabasa avakatanga apo vakasarudzwa muna 2013. VaAir Marshal vanoti hakuna munhu anoita mhirishonga muHurungwe West sezvo nguva yehondo yakadarika.
Munoita hondo muZimbabwe ndiani? Hatiya kuya kuogwa. Nyika inogwigwa. Takagwa kudhara tikakurira mabhunu zvikapera. Togwa pachezvedu kuteverana ropa pakumusoro pe. Toita zvido zvedu izvi. Toita zvido zvedu. Kwete zvekuti iwe zvauri muparamende kana kuti zvauri muZANU PF woita zvido zvekuti iwe nokumanikidza iche. Aino.
VaMuliswa vanoti pari zvino havasati vatambira mashoko ekuti havachisiri nhengo yeparamende.
Saka kusvikira pariamendi yataura mukati kuti hausiri MP, vachataurawo next week. Panondishedza hangu kuti MP musatye, hapana zvamunenge manyanyotadza.
ZANU PF haisati yanyorerawo paramende ichizivisa nezvekudzingwa kwavaMuliswa mubato. Musangano wekuHurungwe West wakaitirwa pachikoro chepakaramba zungu uye waive wekupemberera kugona kwakaita vana vepachikoro ichi mudunhu reMashonaland West zvichienzaniswa nezvimwe zvikoro zvemumaguta makuru. Asi vakazopedzisira wave nezvematongerwo enyika, vanhu voburitsa kusafara kwavo nezviri kuitika muZANU PF zvichitevera kupinda mune zvematongerwo enyika kwakaitwa nemudzimai wemutungamiri webato amai Grace Mugabe. Vanhu vakawanda vanosanganisira vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vakadzingwa muhurumende vachipomerwa mhosva yekuda kupfudza vaMugabe. Ndakamirira Studio 7 pakaramba zungu kuHurungwe West, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makatirira kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
E Democratic Republic of Congo kana kuti DRC yatanga kurwisa chikwata chekuRwanda chemahutu chiri munzvimbo dziri kumabvazuva kwenyika iye. Mauto emuDRC anoti kurwisa chikwata cheDemocratic Forces of the Liberation of Rwanda kwatanga nhasi pedyo neguta reUvira mudunhu reSouth Kivu. DRC yakayambira kurwisa chikwata ichi mushure mekunge chatadza kukanda zvombo pasi musi watundira wakanga watarwa.
Kuputika kwaitika pachiteshi chemabhazi kumaodza nyemba kwakadziva kumabhazuva kweNigeria muguta report scam kwasiya vanhu 10 nevanomwe vafa. Aka ndeke chipiri nzvimbo ichirwiswa. Vaona zvichiitika vanoti vanhu 10 nevaviri vakuvara muchiitiko ichi. Vakuru vakuru vanotiwo hazvisati zvazivikanwa kana munhu aputitsa bambu iri anga akariisa pamuviri pake kana kuriviga mubhegi rembatya. Hapana tabuda achiti ndiye akonzeresa kuputika kwebambu iri, kunyange hazvo zviri kufungidzirwa kuti mabasa echikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram.
Chikwata chavana chipanga mazano muurongwa we-2022 World Cup chinoti mitambo yenhabvu iyi inofanirwa kutanga kutambwa muna Mbudzi ichipera muna zvita mukata. Komiti yeFIFA iyi yati nguva iyi ndiyo inonyatsoita kuitira kuti mitambo iyi isavhiringa mimwe mitambo inenge ichiitwa gore iri. Komiti iyi yatiwo nguva iyi inenge yakanaka sezvo kubva muna Chivabvu kusvika muna Gunyana kunenge kuchipisa zvinotyisa.
Munyaya dzedu dzemabhizimisi, sachigaro wesangano reZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira vanoti vari kuda kuti Zimbabwe ikwanise kuwana mari inosvika mabhiriyoni mana emadhora kubva kune vekunze vanenge vachida kutanga mabhizimisi munyika. Gore rapera nyika yakatambira mabhizimisi aida kudyara mari inopfuura bhiriyoni rimwe chete remadhora. Zimbabwe Investment Authority iyo inotungamira mukukwezva vemabhizimisi vekunze inoti iri kushanda zvakasimba nemapazi ehurumende akaita serezvemari kuchikidzana nedzimwe nyika uye ofisi yemutungamiri wenyika. Zimbabwe inotatarika zvakanyanya kuti ikwanise kuwana vekunze vanoda kutanga mabhizimisi munyika, zvikuru nenyaya yekusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezveupfumi uye munyaya dzezvematongerwo enyika. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vachanakira tikavabvunza kuti zviri kufamba sei mukukwezva vemabhizimisi vekunze.
Isi tinoona kunge zvachinja, zviri kuenda zvichinge zvaakunakidza manje. Nekuti gore ra2014 takawana ma-investment application akapfuura nekuziya anosvika 1.14 billion. Ukakompeya namba iyoyo negore rapfuura taive ne 685 million ndoma applications atakange tareceive. Saka mukaona kuti zvaka ma-applications atakawana anga kwirira ne 66%. Iriyo figa iri nani handingati tati tafara nekwatasvika pachine gwendo kwekuenda. Nekuti isusu tinoona nyika dzakaita sana Zambia neSouth Africa dzichigona kusvika kana 6 billion chaiyo, kana Mozambique yakatombosvika. Isusu tiri kuda kuti tisvikewo. Taive netariro yekuti dai takwanisa kupinda mu 1.5 kana 2 billion tainge taita sei. Taita zviri nani nekuti Zima Asset pachayo iri kutsvaga iyo maprojects ma-investments anodarika kana 28 billion. Saka gore negore tikakwanisa kunge tichiita 6 billion hatinenge tagona. Asi kwatiri kubva ndo pasi pari pasi pasi nekuti taingowana 400 million yema-application.
Ko, tichitarisa nyika dziri kuuya kuZimbabwe, mungati vanhu vari kubva kupi vakanyanya vari kubvunza nezvemabhizinesi?
Chakunyanyonakidza tine kana maBritish akuuya, taita madelegation maviri. One yakauya gore rakapera, gore rino richiri kutotanga takatowana imwe delegation yakabva kuBritain. Ivavo vanga vamakore vasati vauya kunoku, ukaona vakuuya zvotanga kunakidza. Mafrench akauyawo zvakare. isu tanta jaira kuona veku China newe ku Russia.
Ngati tariseo kushanda kwa murukuita ni mamwe mapaze hurumende, muruku zifambisa se?
Isusu chekutanga ndechekuti ministry yedu ya wachina masa iriyo ministry of finance. Ya kutipa wanoenda paya na president kwenye dzimwe nyika kana angangowe ma state visits. Vanoita kunge vaine program yekutaura nemabusinessmen ekunyika idzi.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Investment Authority vanejo chanakira vari parunare muHarare.
Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union kana kuti ZCFU rinoti rinotsigira zvakanyanya danho rakaziviswa nehurumende rekuti yave kumisa kupinzwa munyika kwezvirimwa zvakaita sehanyanisi, matomati nechibage pamwe neupfu. Asi sangano iri rinoti panyaya yechibage hurumende inofanirwa kutanga yaona kuti gohwo remwaka uno rakamira zvakadii. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vachiona nezvezvirimwa nemadiridziro vaDavis Marapira vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti hurumende yamira kupa marezinesi yekupinzwa kwehanyanisi nemadomasi uye kubva musi wa30 kubvumbi gore rino inenge isabvumidzi kupinzwa kwechibage neupfu munyika. VaMarapira vakati hurumende yatora danho iri senzira yekudzivirira varimi vemunyika kubva kuzvirimwa zvekunze izvo zvine mitengo yakaderera. Asi mutungamiri wesangano reZCFU vawanda chabikwa vanotiongororo yezvirimwa iri kuitwa nebazi reAgritex inoratidza kuti matunhu ari kuchamhembe kwenyika atotarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura izvo zvichaita kuti nyika ide chibage kubva kunze. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isu sevamiriri vevarimi kana kuti sevarimi tinotarisira kuti zvinhu zvinobva kunze kunyika zvakaita sechikafu chibage kana upfu hwacho hukwanise kungopinda muno muchete kana isu zvatenge tarima zvapera zvisingakwani kudyiwa nevanhu vemuno. Pari zvino tiri kuziva kuti gore gore rakapera takakohwa ndanga sakwanisi futi kuti vanhu nezvipfuwo tidye kusvika takohwa zvinhu zvatika tarisa kukohwa gore rino izvi. Saka tinotarisira kuti panguva yega yega zvatinenge tashota ndo zvinotorwa chiribva kunze, nokuti zvikasadaro kunopedzisira makuzara zvinhu zvekunze. Nokuti zvekunze izvi tiri kuzviziva kuti zvine mutengo wakaderera, nokuti dzimwe nyika dziri kunze idzi dziri kushandisa zvishandiswa zvakachipa kudarika zvedu.
Tinonzwa kuti mamwe matunhu emunyika zvikuru ekuchamhembe anenge atostatisana nedambudziko rekuti zvirimwa zvikuru chibage ichochi chiri kutsva nezuva nekushayikwa kwemvura. Tingati here danho ratorwa nehurumende iri ratorwa panguva yakanaka iyo nyika ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura?
Ichokwadi tinoziva kuti kuchamhemba kwenyika ino gore rino tichitaura nguva yatotaura iyi zvinhu zvakatoipa. Dzimwe nzvimbo dzakatotsva zvokuti hapana gohwo richatarisirwa ratingataura nezvaro. Asi tinozivazve kuti pari zvino tine bazi redu rinonzi reAgritex, bazi iri riri kufamba izvozvi munzvimbo dzese dzorimwa dzese vachiita inonzi crop assessment. Nokuti nyaya iripo ndeyani ndataura iyeye kuti hatidi kuti chikafu chekunze kwenyika chipinde chedu chinoshayiwa mukana. Saka vari kuita basa ravo vaAgritex ava ka havana nguva yakareba savapedza, kuchazobuda huwandu hwekutarisirwa hwechibage chichakohwewa, kwozobudawo futi huwandu hwatichashota nahwo. Tinotarisira kuti hurumende ndopa achazopa mapemitsi taziva kuti tichashora nezvakawanda zvakadini.
Avanga vari mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda chabikwa vari parunare muHarare neStudio 7.
Sangano revechidiki richangoumbwa reNational Youth Action Alliance rinoti ratanga urongwa hwekudzidzisa vechidiki zvakakoshera kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Sangano iri rakaumbwa masvondo mashoma apfuura uye rinosanganisira masangano akazvimirira oga pamwe chete nemapato ezvematongerwo enyika. Mutauriri wesangano iri vaItai Dzamara vaudza mutungamiri Ngomo weStudio 7 kuti zvakakosha zvikuru kuti vechidiki vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vechidiki vatoro pachedu tange tiri vanhu vekuti tanga tisiri kuzvipira nekusumukawo tichirwira kodzero dzedu nekurwirawo nzvimbo yedu yekuti tinge tichisimuka tichimiririra muutungamiri hwezvematongerwo enyika kana muutungamiri hwenyika. Saka inyaya yekuti zvinhu zvasina kumira zvakanaka. Asi ndichipindura mubvunzo wako, zvinhu zvekuti tasumuka tane urongwa nemakwara ekuti tinge tichihwira vechidiki vawanewo nzvimbo, vawanewo mukana wekumiririra muutungamiri hwezvematongerwo enyika, hwezveupfumi nezvimwe zvakadaro zvenyika.
Sesangano, muri kuvakurudzira kana kuvabatsira sei vechidiki kuti vawanikwe vachipinda munyaya dzezvematongero enyika kuti vagadzirise remangwana ravo?
Tiri kushandisa nzira dzakasiyana siyana, mwatewe dzinosanganisira dzidziso. Muchingovana chiri kutevera masondo mashoma ari kutevera, tichange tichiparura urongwa hwatinoti muchirungu mapublic forum, nemikana yekuti vanhu vange vachiungana vachikurukura vachidzeya vachidzidzisana maererano nenyaya iyoyi yakakosha. Chinangwa chiri chekuti tikurudzire vechidiki kuti vasumuke vatore chinzvimbo chavo, vasumuke vatambewo zvinzvimbo zvekugadzirisa zvenyika muzvinzvimbo zvematongerwo enyika, zveupfumi nezveutungamiri nezvimwe zvakadaro.
Vaitaidza Mara ndivo mutauriri weNational Youth Action Alliance, vanga vachitaura vari parunare natungamiri mukomo weStudio 7 vari muHarare.
Munhau dzedu dzemitambo, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAustralia zvinoti zviri kufara nekutamba kwaita chikwata cheZimbabwe Cricket pamutambo wacho neWest Indies mumakwikwi eCricket World Cup, kunyange hazvo chakundwa. Zimbabwe yakundwa ne73 runs pamutambo wanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaChelis Majabi vari muAustralia vanoti vachaenderera mberi nekutsigira chikwata chavo mune mumwe mitambo iri kutevera. Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamajabvi kuti tinzwe zviri kuitika.
Vazhinji vavanogara muCanberra neSydney and all the surrounding areas vavakwanisa kuuya kumutambo wacho, vakasapota vakomana, although tajiwa hedu, but the support was there and taedza by all means kubatsira vakomana kuti vawine game by supporting them.
Tinoona kuti chikwata cheZimbabwe chawanikwa icho chichidyiwa ne73 runs, uyezve mutambi weWest Indies Chris Gayle awanikwa iye achitamba zvinonwisa mvura. Imi sevatsigiri, panga pachiitika izvi manga muchinzwa sei?
Zvatishungurudza zvikuru kuona kuti vakomana vanoita bowling yedu vakundikana kuti vaburitse mukomana anonzi Chris Gayle. Vaedza nepavanokwanisa, asi ndaona kunge vakundikana zvachese, nokuti vaedza vakachinja mabola acho vakadi. Zvatirwadza sevatsigiri because mutamba ane mbiri Chris Gayle, so tinge tasira kuti akabuda tinokwanisa kubudirira kuti tihwine. Asi chazoitika mani ndechekuti paaramba aripo aramba achiscore more runs, saka ndozvativhiringidza. Zvatibata sevatsigiri, tikabatikana nazvo nokuti anjiziva kuti mutambo uyu wakutokwidza makati.
Muchange muchienda kune mimwe mitambo yechikwata cheZimbabwe here, uyezve makanyanyotarisira mitambo ipi?
Pane mutambo wavari kutamba wandatarisa, mshure that is Brisbane, I guess. Because kana game riri muno muAustralia, tinoteera kwarinenge riri nguva ichitendera. And pamutambo iri kuteera, kana vaine mutambo imwe ichabuya muno muAustralia, tinenge tiriko. Because nyika yedu tinoimirira, tinoida timu yedu yecricket and tinoida kuti ibudirire, saka tinenge tichiitsigira tichimira nayo. For as long as vari muno muAustralia, tinenge tichienda ikoko.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muAustralia vaCharles Majabvi vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tinenge tiine vechidiki mutungamiri mukomo naTatenda vachitaura nevechidiki nenyaya dzekuti vanoona sei nyaya dzekuti vange vachipindawo muzvirongwa zvematongerwo enyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare.
MDCT inoti nyika dzekunze hadzifaniri kudyidzana neZimbabwe kusvika hurumende yagadzirisa mitemo yenyika kuitira kuti inangane nebumbiro remitemo.
Gurukota idzva redunhu remasvingo amai Shuvai Mahofa votenda vamugabe nemudzimai wavo nekudomwa kwavakaitwa kuvagurukota.
Vatsigiri veZANU PF kuhurungwe West votsigira vatemba muliswa kuti vakwikwidze vakazvimirira musarudzo yebyelection ichadaidzirwa zvitevera kudzingwa kwavo mubato.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemire nichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Chris Gande naJonga.